Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, February 23, 2016. I'm Tungamili Nkomo, and my co-host, the one and only Datenda Gumbo, is out today. But the show is here. So tonight, we weigh the impact of ZANU-PF's factionalism on the general public. Let's get connected on our social media platforms. Find us on Facebook at VOA Studio 7 or on Twitter at Studio 7 VOA. We can also get things going on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly and contribute live at the following number. That's 001-202-619-2077. We are also streaming live on the internet at voazimbabwe.com, voandebele.com, as well as voashona.com. Once again, good evening. During the run-up to the 2013 general elections, President Robert Mugabe and his ZANU-PF party promised to deliver 2 million jobs. And that was good news to millions of unemployed people, especially the youths who continue to wallow in hopelessness thanks to record unemployment. However, 3 years after the polls, the government has yet to deliver on that pledge. And to make matters worse, the ruling party is now ravaged by civil strife as warring factions position themselves to succeed President Robert Mugabe. Many accuse ZANU-PF officials of playing petty politics at the expense of the nation. President Mugabe's birthday bash in the drought-hit province of Mashingo this Saturday has also stirred controversy. But it is the infighting in ZANU-PF that has many people on edge, both in the ruling party and outside. And many people are asking, whither thou, Zimbabwe? Lishona njani zulukandaba ikuhlangana lamhlanje kuhlelo The Connection. Konapa emsakazweni wenu phela umsakazo kaZulu, umsakazo we Studio 7. Lamhlanje sikhuluma labasakhulayo lapha, sikhangela ukungamikuhle kwezinto elizweni, sikhangela ukulwisana okukubandla leZANU-PF. Kuyaliwa phela yimpi kulelo bandla. Bayadlephana, bayadabulana, babanga isikhundla sikamongameli Mugabe. Lizakhumbula ukubana kulamacele amabili, i-G40 elibikwa lisekela unkosikazi Grace Mugabe, kanye le-Team Lacoste elibikwa lisekela ubaba uMnangagwa. Ngakho yilo udaba esingalo lamhlanje. Abantu abaningi bayakusola kakhulu lokho, bathi iziphathamandla zeZANU-PF okuyilo ibandla elisembusweni sezithona zidlala amadlwane, zidlephana kulokuthi zidinge amaqhinga amasu phela okulungisisa umnotho ongamanga kuhle. Lizakhumbula ukubana bedinga usekelo kukhetho luka-2013. Bathembisa ukubana bengangena embusweni bazasungula imisebenzi eyizigidi ezimbili, 2 million. Kodwa lamhlanje sokule minyaka emithathu akukayenzakali khonokho. Ubaba Mugabe usefikise iminyaka engu-92, njalo kule dili elikhulu eliza kwenziwa eMasingo ngomgqibelo. Abaningi bayakhala bathi imali engako engangesigidi ezasetshenziswa ngaisetshenziswa ukuthengela abantu abalambayo ukudla. Kodwa bona beZANU-PF bathi hayibo, le imali abasiqoqele yona njengebandla njalo kulungile ukubana babela leli dili bethakazelela impilo kababa uMugabe. Kwazwaye watereri kusangana ukumo chirongwa chevechidiki chirongwa D-Connection. Nasi nemswe chipiriti chitarisa zviri kuitika muZANU-PF kurwisana kuri mubato iri kwaita bata murefu bata mufupi vari kudzipana pahuro vachikakavadzana nechigaro chava mugave muri kuziva pane zvikwata zviviri pane chimwe chinonzi chiri kutsigira vamunangagwa chinonzi Team Lacoste pane chimwezve chinonzi hai chindecha amai Grace Mugabe chinonzi G40 asi kurwisana uku kuri kushusha vanhu vakawanda nekuti vari kuti haiwa nhengo dzezanu PF dzakudzipana pahuro havachaiti zvekutonga zvekutsvaga nzira dzekugadzirisa upfumi husina zvakakumira zvakanaka munyika naizvozvo ndiyo nyati kubata bata nhasi muchirongwa chenyu chirongwa chevechidiki tichatarisazve nyaya yebirthday rava Mugabe kumasvingo nemusi wemugovera pane vechidiki vari kuti vacharatidzira kumasvingo ikoko kwakare vachishora zvikuru birthday rava Mugabe iri vachiti haiwa vamugabe ngavasiyane neutongi vapa chigaro kwenguva yakarebesa tine mumwe wevechidiki wesangano reyouth Advocacy for Reform and Democracy mukoma munyaradzi chuma rushwaya mukoma rushwaya ndeipenyu
ndiri nhaedu makasimba here
takasimba stereki kuri sei kumasvingoko
kumasvingo ndinofunga munongonzwa nhamo dzacho dziri kuitika idzi dzee zvatatarisirwa mashure atiri kuitirwa nemusangano mukuru wezanu PF
tanzwa kakuti muri kuronga kuratidzira pakupera pesvondo ikoko pachaitwa bavhudhi rava Mugabe titaurirei zvizere
hongu nemusi wechishanu tichange tichiratidzira seyouth yemuno mumasvingo province kune vamwewo vanobva kumaprovhinsi akasiyana siyana vanzwa nezvechirongwa ichi vakati vanodawo zvakare kutitsigira nokuti havasi kufara nezviri kuitika izvi vanobvawo kumaprovhinsi akaita semidland nemanyikaland nevamwe vachabva kuharare uku kuratidzira murunyararo zviri maererano nebumbiro redu remutemo tichiramba isu semayouth kuti hatisi kuda kutambira mutungamiriri wenyika kuti azoitira maiko ake aya muprovhinsi yedu zvinova izvozvo kuchatora mari inokwana kuita 800,000 pamari mukaitarisa imari yekuti dai vanga vari mutungamirira nerudo nesu vaikwanisa kuisa mari iyoyo kuzvirongwa zvokuti zvibatsire provhinsi yedu inova iyo yakanyanya kubatwa nematambudziko edraut nenzara chaiyo zvokwadi mukautarisa dzimwe nzvimbo dzakaita sechimwenezi kana kunana zvimutoko mukafamba nhasi uno munogona kubuda misodzi chaiko kana uri munhu ane mwoyo unobuda misodzi nezviri kuiti sadza rava kutoonekwa segoridhe chairo kuvanhu ava nokuti havana kana chekubata nokuda kuti mvura yakanga isinganai zvakanaka and uyezve vanhu vemunomu vanorarama nokuda kwekuzvibatsira nekusanganisira nekurima saka kana kusina mvura hapana zvinokwanisa kuvabatsira pakurima nokuti mabasa acho chaiwo kuti nyange vana vava vari chiro isu yuti yacho hatina mabasa
ko tichitarisawo kurwisana kuripo mubato rezanu PF mukoma rushwaya muri kuzvionawo sei kuri kukanganisa sei mashandiro ehurumende sezviri kutaura vamwe
mukatarisa hurumende nebato rematongerwo enyika zvinofanirwa kunge zviri zvinhu zviri zvakasiyana asi musangano mukuru unova uri kutonga munyika wezanu PF waona zvakakodzera kuti vabatanidze zvinhu izvi zvataurwa kupoliti bhiro ndo zvinova zvinhu zvinotevedzerwa mukatarisa mubumbiro wedu nemutemo nezviri kuitika hondo dzakurwisana kwavari kuita vabayiwa nokupaza mitemo yatakatenderana isu inova ivo yavakatonyanya kunge ndo vaita kuti tivhotere kuti yes vabumbiro romutemo iri rinova rava vakupwanya havacharitevedzeri vava kutevedzera zvavanofunga ivo mupfungwa dzavo nezvavanenge vangomuka vachifunga musi iwoyo ndikada kupa muenzaniso wezvakaitika pana vatomana mukatarisa vakapwanya mitemo inosanganisira the Section 3, Part 2 of the Constitution of Zimbabwe, notaura hiyo kuti they should be aborting, the government should abort separation of powers and guarantee independent judicial system. And izvozvo hazvina kutevedzerwa. Saka mukatarisa hondo idzi dzavari kuita dziri kuadziri kungokanganisa ibato ravo chete rinova rava kuparara. Hatitozivi kwava nezanu PF Munangagwa, Zanu PF Naimujuru, Zanu PF Grace Mugabe nezvimwe dzatisati toziva. Zvinhu zvinova zvavaimbosorobodza pazvaitika kuMDC, asi ke zvino taakuzviona mupfurikidza nemubato ravo. Asi kuti isusu zvehondo dzavo dzomubato hatinei nazvo, asi kana zvaakukanganyika isusu sevanhu vezimbabwe, nokuti zvinonzi panhorwa ndo uswa ndo hunonyanya kuparadzwa. Saka ndo zvataakusangana nazvo isusu, nokuti zvavanoshandisa, even maresosi zvavanoshandisa vachipa mayouth mari dzedoro, vachikona kuvagadzirira ramangwana ravo, vachivapa mari dzedoro dzokuti vanorwisa nokurwisana, zvinoratidza kuti ivo vanhu vasina rudo nekuona budiriro yenyika, asi vanhu vane rudo nokuzadzikisa zvido zvavo kunyanya.
Aiwa, tinotenda Mukoma Rushwaya, rambai makabata muri parunhare ipapo. Silo mulaleli lapa ubaba uDumezweni Nyati edete. Kunjani mhluli? Silusizi iqumile inombolo kababa uNyati uDumezweni nxa ulaleli baba. Wabaseduzane siyakutshayela njalo ucingo ungene kuhlelo. Lisanda kuzwa lapha umnumzana uMnyarazi Chuma Rushwaya ukhuluma ngokuthi bazatshengisela emashingo ngolwesihlanu besola ukwenzelwa kwedili likababa uMgabe ele birthday kulesi sigaba, ngoba bathi kudlaliswa imali eningi kakhulu lapha ephosa ifike isigidi. Bona abantu abaningi emashingo inkulungwane lenkulungwane belamba. Siyazi ukubana izulu kalinanga lo nyaka endaweni eziningi zelizwe, ngakho abantu kabalimanga. Abaningi bayalamba, inhlanganiso ezizimeleyo kanye lohulumende weZimbabwe bathi abantu abayizigidi ezintathu 3 million bayalamba, ngakho badinga ukudla lo nyaka. Ngakho uRushwaya labanye bakhe bathi hayibo imali le edlaliswayo kuthengelwa uMgabe ukudla kusenzwa idili lezanu PF, nga iyasetshenziswa ke leyo mali ukudingela uZulu weZimbabwe olambayo. Sesimtholile njalo ubaba uDumezweni Nyati edede. Kunjani mdluli?
Niyaphila baba, linjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani edede?
Hayi, edede mbijana mbijana, sibona ihlupho lezi ezikhona nje.
Ye, hayi, ngezomntu wonke baba, siwungenele kuhlelo, ungaqhubeka.
Ye, bengithanda nje ukuvumelana lo ndoda lo osanda ukukhuluma. Kuyamangalisa njalo kuzwisa ubuhlungu ukuthi kathi abantu abasibusayo since 1980 abala youthful police eqinileyo, ungani abantu abatsha abananzwa. Sibona i-ruling party engani-ke isemuva enhlelweni zabantu abatsha. Abantu abatsha kula msebenzi kwathengiswa-ke imisebenzi eyizigidi ezimbili, but then to our surprise into emangalisayo ukuthi-ke sokuxothwa abantu abaningi, makhampani ayavalwa. You know, there is no future for the youthful generation.
Yeah,
ngoba yiwe sesibathembile phela ukuthi balisane lebandla lelo lizane PF, but then into esidanisayo ukuthi eZimbabwe we've realized ukuthi laba bantu bathanda izikhundla kakhulu. That's why phela sinama-political parties amaningi. Of course we're not saying it's wrong, but ababe le common agenda at the present moment babambani, babe munye, bawise izane PF esihluphile. And on the other hand, as soon as the incorporated opposition parties, back when I have 2 years and OPF. Now, we are so used to it, we have our Kuma is an OPF forward to. But we look the Pilar Gashu, Bapo, Uzbuz, Utikati, Ukambay, and about the Post, Wela, Lavani, everybody, very much, but you piece a grass with a man by the 2 years and OPF to destroy the part of the one that we can be a progressive in the agenda to destroy them.
Hayi siyakuzwa baba uyasho kubana labe laba mabandla aphikisayo labo bayazithanda izikhundla batshona besilwa njengabe zanu PF zimbila zantabanye nango kubona kwakho
kungaphose kube njalo mhlawumbe ukuthi sikhule ku cultural environment ye politics ongani kuyadoselwana izikhundla phela zivele zithanda ukukhumbula ukuthi ngo 1980 bavele well, before 1980 sinxa sibala imbali ukuthi abanye bethu besingakazalwa but nxa sibala bakhona bakufeleyo khonokho bakhona bahlukuluziweyo obabujoshua nkombaye bagijigijima kubangwa izikhundla zona lezo so kungani kuyinto nje esengelweyo ebantwini abaphila nje elizweni lezimbabwe nxa sebebuya kwezombangazo kodwa-ke esikutsho thina njenge-youthful generation ukuthi asibe nombono wokwehlukana umbono ozakha isizwe ukuthi obu-MDCT engathi lesi yisihlahla olowumila engathi ukuthi yidlula nxa kuyisihlahla bavumela nti kuyisihlahla baba imbono ifanane lapho kumele ifanane khona singaphikisani nxa utiwani ukuzana kumele ngimphikise for the sake of argue ngoba akwakhi isizwe khanakhe siphise sinjani sesihluphe nxa abantu ababanga isikhundla
hhayi kuyabongeka baba Nyathi siyabonga baba ube lobusuku obuhle
ye kodwa angakavaleli sithanda ukuthiya amazwi lawa
qhubeka baba
ngithi mina abakhokheli bonke abananze i-political will yabantu ngoba yithi esibafakayo and i-youthful generation ifuna abantu abaprogressive bananze wonke umuntu okuthiwa ungumyouth labagodekileyo labo bafake ku-political will because they are part of the human race as long as lezi zinto ziseqiwa i-youthful generation will always be against these political leaders ngiyabonga
okay siyabonga lobe kungudumezweni Nyathi ositshayele ucingo esedede we have other guests lined up from ZANU PF and the MDC but I'm sure my producers are having difficulties getting through their phones but for now I'll go back to Mkoma Rushwaya about this birthday bash, Mr. Rushwaya, ZANU-PF's defense is that, look, these are private funds mobilized by the party for our leader and have nothing to do with the state. You know, hence, there's no justification when you look at the argument that this money could have been used to buy food for starving Zimbabweans. What's your response to that?
To think that Zimbabweans are quite stupid to an extent of believing such a statement is actually funny to me, because look here, Mr. Nkomo, as far as you can try to convince people that these monies they are coming from your private pockets and you are funding yourselves. It's okay. Let me tell you this: the economy. Whenever these things are being hosted, whenever these bashes are being hosted, that's where you see the economy going down. Actually, for now, it will not be saying it's going down because it's already in the mortuary. But if you look at whenever they host these multi-million and multi-thousand-dollar functions. Somewhere, somehow, it affects the economy because right now they are even failing to pay the employees of the National Museums and Monuments of Zimbabwe who are actually hosting the birthday. So we begin to wonder now where the money they are funding for the birthday came from. And it will be an open secret that that's where the money they are using is coming from. And for those who live in Mashingo, they will tell you how the
the police and the VID and the city council officers were running around for the past week, arresting commuter omnibus operators. It also sends a message to everyone, even a grade 7 people can tell you that this is where the money is coming from. Where can they get money? They have farms, but they do not have, they are not making production from it. So, generally speaking, even asking yourself, where can they get that money from?
Okay, please do stay on the line, Rushwaya. We have now our second guest, MDCT Youth Chairman, Happy Mo Chidziva. Mkoma Chidziva, mapina mchirongwa, ndipi?
No, ndiri raichaiso, mkoma murifle, mkoma ngomo.
Ndaka Simba Sterik, mapinda mchirongwa. Muruku zvoona ose, zviri kuitika mu Zanu PF, anzi ya bata murifu, bata mvupi. Bata mkovu, bata mtete.
Aiwa. Tiri kuzoona chaizvo kuti nyika yamira pakaipa. Isu tinenge tichitarisira kuti vanhu vanenge chero vabirira chero vapinda sevati ndivo vanenge vachitungamirira vakwanise kuti vatete vana vezimbabwe vagare vaine mufaro vachibva vatitonga kutungamirira kwavo kuri kubatsira vanhu. Asi zvaakuitika muzanu izvo zvinoreva kuti hapachisina munhu achazenge akatarisa kuvanhu uko kuti ko vanhu vane nzara hako vechidiki havana mabasa majeneral welfare yevanhu haichatarisi nekuti vaakutarisa pamusoro pezvinzvimbo zvavo imomo mukati mezanu p f and havachauwani mukana wekutarisa nezvenyika ukatarisa maprogiramu ese ava kuita pari zvino chero ingatove distribution emainput haitisiri iri kuitwa kuvanhu tekerere yaakutonotsvakwa mumafactions ari muzanu p f kuti faction ya uyu ari kunzi state mother uyu nhingi grace ndo inenge ichiwana mainputs mafood nechiti kutoona kuti nenyaya yedrought yatina iyo ichocho zvedrought relief zvichange zichitopihwa factionally muzanu imomo kutoya kuti vaakusimbisa muzanu kwasiyana nezvenyika.
Asi muri kuona hondo iyi ichiperawo sei mukoma Chidziva? Hallo, muri kundinzwa vachidziva? Vachidziva, muri kundinzwa here? Okay, ndinonzwa maungiro hameno muri mumotokari makavhura hwindo kana kuti pane mhepo hameno chiri kuitika ipa?
No, ndiri kubva mumasvingo mukati ari tiratidzira kauko, saka ndiri murodhi yemumasvingo iti achiratidzira nyaya yetwafadhe iyoyo.
Titataurirei nekuratidzira kwamaita ikoko?
Nhasi yechidiki yendisi vanga vari mumasvingo vachiratidzira vachiti vaiwa vamugabe nezanu p f hamungakwanisi kuva mumasvingo munzvimbo iyo inozivikanwa kuti ndo yakabatwa nedraut zvakasimba moti ini muri kuyavhosplasha 800,000 musati mamboita deliberate program yekutsvaga mari yedraut relief kunze kwekungodeedzera kuti yava disaster. Then disaster inini muchikwanisa kuenda kunotsvaga mari yebhash asi yedraut hapana zvamatimaita. Masvingo mune nzara yakasimba isingaibviri kuti munhu ungauye kuzoshaimira vanhu uchiti tiri kudya tichinakirwa mumasvingo vanhu vakatarisana nezvavakatarisana naizvozvo. Saka vechidiki vapinda munzira yemeseji yavo yange iri clear on nyaya 800,000 iyoyo kana ichinge yatigona kumbotoraizika ngaiindise vatizavatuzvinei and ipapo pandasangana nevechidiki vanga varimomo vazotopesera vandozwa kuti aiwa isusu kana vachiramba vachitava noenda mberi zvaita make sure kuti haa nyama yeyo isingaisa mavo
kuabudiriaaangana
ipapo panenge pachida kuitwa izvozvo tigopedzerana nekuti hatidi vanhu vanouya kuzotishaimira munzvimbo yaido.
Ko mapurisa haana kumuita kanyama kanyama here zviya zvaakaita mawo veterans sondo rapfuura?
Aiwa maactions achina anosiyana isusu pari zvino nekuti taakuvaziva vanhu ava zvinoita anonzi masurprise action. Hatichango deedzeri zvekuti pango pavazosara vouya vasara vouya tatopa meseji kuvanhu, tatopa taexposa zvinhu zvakaipa zviri kuitika. Saka pavangouya hapana munhu wavazokwanisa kunge vachikwadza. Zvinhu zvinonyanya kurwadza sekuti vachirwadza vanhu kuti vanhu vangaungane kupemberera birthday yaMugabe. Why vanhu vachingopemberera birthday remunhu ani neende 1 year kunzire kutoita prayer gathering yekuti Mwari tionereiwo madii tichinge matora mumwoyo achizorora nekuti makore akawanda enda akutambudzika. Muri kuzoona kutambudzika kwaakuita, vanhu munopemberera kutambura ikoko. Zvinhu zvinokatyamadza.
Aiwa, rambai makabata runhare vachidziva. Uyakhuluma lapha ngumnumzana Happy Mochidziva, umkhokeli uChalimane, umgcinisihlalo we-MDCT kugatsha lwabasakhulayo. Ukhuluma ngokutshengisela ababelakho emaswingo lamhlanje, besola-ke idili lokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe elizakwenziwa ngomgqibelo. Tine mtereri vanyandoro kuchipinge. Vanyandoro, makadi henyu?
Ripo, makadi henyu?
Takasimba sterei. Kuri sei uchipinge?
Uchipinge kunopisa.
Kuchanaka. Mapinda muchirongwa mukoma wangu.
Yo. Ndaida vangu kutaura nenyaya yetopiki iripo yamamuri kuti ndikupatsanuka nefunctionalism yemubato unotonga iyi.
Iyendera henyu mberi.
Halo. Haisi vamwe maonera tiri kutozviitawo zvinenge zviro zvakanaka zvinonga zvatoudzwawo ndimwari panguva yakakodzera, nekuti nguva yarebawo vanhu vari kudzvanyirirwa vasina utendi hwavo hwavanoda. Saka mune vatinongoita ndeekuti zvakatonaka kutanga nezvakaitwa namai zviya zviya vachipatsanurana. Chatongonamatisa kunyenje kutoti vana mai vari kutotangawo bato ravo, dai vakuvawo kuti vangabudisa kusvitira pasi zvipo iyi, nekuti takudzosazvedhe all the system yakatombopungurwa kusvibe shoma.
Saka muri kuti zvinhu zvakanaka zviri kuitika muzanu PF izvi, but vakawanda kavari kuzvishora vari kuti haiwa vanhu ava kungoswera vachidzipana pauro, vasingatarisani sehurumende nematambudziko ari munyika.
Ya, izvozvo zvinogona kuitika nevanhu vanenge vasina chekupa, nekuti mukazvitarira paraiwo nezvemasi tinoda 27 billion, mari yacho hapana. Saka moziva zvinoita matsotsi parengi, kana akada kubira vanhu vanotanga kurwa vamwe vaviri uko, vanhu vese moisa maziso ikoko vachisecha zvikwama uko. Saka pakuti vhara futi zvisaona kuti hapana vari kuita pa5 years dzemandeti yavapuwa yekutonga yacho.
Aiwa, tatenda.
Vanofanirwa kutoti vatoita ndizvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Nyandoro kuchipinge uko.
Zvakanaka, hazvitatendawo.
Lo ngumnumzana Nyandoro usitshayele esechipinge, uthi ukulwisana kukubandla lezanu PF yinto enhle kakhulu, ngoba kungabangela ukubana leli bandla lidabuke phakathi ligcine mhlawumbe liphuma embusweni. Besinxuse isikhulumeli sezanu PF kugatsha lwabasakhulayo u-Evelyn Mpofu, wathembisa ukubana uzaba khona kuhlelo, kodwa lokhu simtshayela ucingo kaludotsha. Mhlawumbe usuke waba busy kakhulu khona le emashwingo nge-birthday kaMugabe abayiqoqayo, kodwa obesithi yena hayibo imali esetshenziswayo le imali yebandla, njalo ayilani lokuthi ingasetshenziswa ukudingela uZulu weZimbabwe olambayo ukudla. Hayike kwanelokho lamhlanje zulukandaba, ikakhulu lina abe radio abalalela ku radio, kodwa aba le access to internet, ngenani ebulenjini khonapho ku voandebele.com, voashona.com kumbe voazimbabwe.com. My guests, please do stay on the line. We'll be right back.